Amai Hillary Clinton vapinda munoronde yenyika yeAmerica munyaya dzakawanda uye ndiwo mudzimai wekutanga kudomwa kumirira bato guru rezvematongerwo enyika musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica. Asi kuti vangaramba vachipinda munhoroondo here nekuita mudzimai wekutanga kutungamira nyika yeAmerica. Ongororo dziri kuitwa dzinoratidza kuti amai Clinton munhu anodiwa nevamwe asi vachishorwawo nevamwe. Kuita nhoroondo kwaamai Clinton kwakatanga muna Chikunguru apo vakakunda musarudzo dzemaprimary elections dzebato ravo remadhemocrats.
I accept your nomination for president of the United States.
Amai Clinton vakati vaitambira kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica. Amai Clinton vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe ekuberekwa. KuWesley College muna 1969 vakava mudzidzi wekutanga kutaura mashoko akakosha apo vamwe vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro. Amai Clinton vakasangana nemurume wavo vaBill Clinton pachikoro cheYale Law School vakazororana uye pari zvino vane mwana mumwe chete Chelsea. VaBill Clinton vakasarudzwa kutungamirira nyika yeAmerica muna 1992. Amai Clinton munguva iyi vakabva vatanga kunyatsopinda munyaya dzezvematongerwo enyika izvo zvainge zvisati zvamboitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika. Mutori wenhau Ron Fonia ainge achitevera mhuri yaamai Clinton kwenguva yakareba. Fonia anoti amai Clinton munhu agara akavhura meso ake panyaya dzezvematongerwo enyika. Asi mhuri yaamai Clinton yagarawo ichikonzera mutauro pane zvimwe zvinhu. Nyaya yekuti vaBill Clinton vakamboita gumbo mumba gumbo panze vachidanana nemudzimai aishanda muhofisi yavo ainzi Monica Lewinsky vari mutungamiri wenyika yakambokonzerawo mutauro. Nekune rimwe divi, amai Clinton vakamboongororwawo pane dzimwe nyaya dzakawanda. Vanoona nezvematongerwo enyika paGeorgetown University vaStephen Wayne vanoti nyaya idzi dzinopa kuti vamwe vashaye chivimbo naamai Clinton. Asi izvi hazvina kumisa amai Clinton kupinda munhoroondo yeAmerica. Muna 2001 vakadomwa kuita mudzimai wemutungamiri wenyika wekutanga kusarudzwa kuita seneta kuNew York. Muna 2003 vakavhota kuti America irwise Iraq uye muna 2007 vakavhota kuti pavandudzwe mitemo yevanhu vanouya kuzogara muAmerica kana kuti Immigration Reform Act. Vakati vanoda mitemo yakajeka panyaya yevanhu vanouya kuzogara muAmerica.
We need comprehensive immigration reform with a path to citizenship.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vakavadoma mudare remakurukota avo semunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Amai Clinton vakashanyira nyika 112. Hapana mumwe munhu akashanyira nyika dzakawanda kudai munhoroondo yeAmerica ari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi amai Clinton vakashorwa nevakawanda apo miriri weAmerica nevamwe vanhu vana vakaurayiwa nevanopfurikidza mwero kuBenghazi kuLibya. Muna 2016 vakasanganawo nemamwe matambudziko apo vakatanga kuongororwa kuti sei vaishandisa tsambambozha yavo kuita basa rehurumende. Asi vanotungamira bazi rekuferefetwa kwenyaya reFBI vaJames Comey vakazoti amai Clinton vainge vasina mhosva. Nyaya yetsambambozha iyi inonzi nevakawanda ingangovatadzise kuvhoterwa.